vanongonya udza vanhu vekubritain ivava kwaa nemakore 42 zimbabwe yakasununguka asi vanongorota sekunge ndivo vanotonga zimbabwe nyaya yekuti vakagara vari vanhu vavadzvinyiriri 400 years haidiwi mumusoro mavo zvekare ukama huri pakati pesouth africa nezimbabwe haumbofa hwakapatsanurwa nemabritish vaidzvinyirira iyo south africa yacho nekudzvinyirira zimbabwe ndivo vadzvinyiriri vekupedzisira saka kana vachingova kuti south africa inge vaterere pane nyaya yezimbabwe vari vari kukonzera masanctions nezvimwe zvirongwa zveupfumi zvavakati temera vachingova kuti zvichatiparadza vatoona ukama hwedu nesouth africa huri kusimba
muunga pamuenzaniso
tese tese pari kutaura south africa iri kutaura ichisapota zimbabwe musi uno pave nemasanctions esadak south africa ndeye sadak yakaito kunge iri pamberi kana kuunited nations ichitaura nyaya dzemasanctions ndo nyaya dzakonzera kuti pave nekuti vanhu vemuzimbabwe vaende kusouth africa vachinotsvaga mabasa zvekare richardo vakadzikisa mureza kumabritish pakuti zimbabwe ichivepo ichive nyika vachimwana mudiki 42 years ago zvinotopachena kuti vanoziva kuti zimbabwe nyika yakasunguka ndaa ndo vakadzikisa mureza saka havana kodzero yekunge vachinyaudzwa nenyaya yekuti vapinde nenyaya dzemuzimbabwe vakatodaro vari kurasika
asika hurumende nebato rezanup f vanga vachiti pavanotsvaga rutsigiro voti chakakosha kudyidzana nenyika dzose idzi yavari kuti reengagement hazvizokanganise ri donzvo rebato izvi
isusu tinoda kuti tifambidzana hatidi nyika yatinoti imhandi yedu toda kuti nyika dzese dzive shamwari dzedu asi chinonetsa mabritish ndechekuti zvitadzo zvavo kuzimbabwe zvinorema zvavakaita vakatitonga havasati vambotipa mareparations vakatikonzeresa hondo yaian smith yakauraya vanhu vedu havasati vambotaura nezvazvo kuti vamboti vanhuvana ian smith vaifanira kunge vakatongwa nedare rinenge rikunarenberg revanhu rekukodzera hondo zvakawanda zvitadzo zvedu nebritain tikazviisa patafura kuti vatipeivhere mareparations kana kuti vabvume kuti ndo vakakonzeresa varungavanga vari muno kuti vaponde vanhu vedu vanosvika kuma100,000 mazuva ehondo tikazvisa zvedu zvinotoraudza kupfuura zvavari kutaura izvozvi izvi
ko panyaya yavasikala iri kusimudzwa iyi vamutsvangwa munoti kudii
zvevari kutaura zvanasikala tiri kuita mutemo wedu wenyika ivo vane vavo vanhu vakaisa mujeri wekuirish republican army vavaiti materorist uyo vakatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhonga munyika ngavambosiyiwo mitemo yemuzimbabwe nematare edu aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu hangavarigivarota vachifunga kuti vari kutonga zimbabwe zvakare pane nyika dzakawanda pasi rino vadii kuenda ikoko kana vachifunga kuti ndo mwari wepasi pano mabritish vanofunga kuti ndo mwari wezimbabwe ndo nhamo yavo chaiyo chaiyo
asi ka muri kutaura nyaya yekuti pahondo zvichida vaifanira kuripa vamwe vanopikisa kaambasada vanoti ko zimbabwe haina kugadzirisa wani dambudziko rakaita segukuraundi inogotarisira sei kuti britain itange yagadzirisa
svondo rakapera chairo kaive nedare guru nenyaya yegukuraundi tiri kunhadzirizana inyaya yevana vemuzimbabwe hapana nyika yasina kumboitawo mhiri kusapesana ivo vakangwa nemascots vakarwa nemairish america yakaita civil war isi hatina kuzombosvika ikoko nenyaya yegukuraundi takagona kunhadzirizana tikaita iyoitakoti ngavaisiyei nyaya yevanhu vemuzimbabwe asi nyaya yavo ivo vano dzavo dzavakaitirana ikoko nekunetsana kwavo nemascots nemairish takambopindira